hondoye izvauna Hamas iri kuita kuti mitengo yemafuta anoshandiswa nedzimotokari ikwire. Saka zvinoita kuti munoziva Zimbabwe tinoimporta mafuta, saka mafuta akakwira zvazvira kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvese munyika inge ichikwira. Saka ndingati ndo biggest channel so far yatati taona iyo hondo yeIsrael neHamas iri kukanganisa kwete Zimbabwe economy chete but maeconomies enyika dzakawanda especially kuno kuAfrica. Kukwira kwemitengo yemafuta edzimotokari, mitengo yanga yagara ichingokwirawo zvakare. Saka hondo iyi yakuita kuti kukwira ikoko kuti wedzerei zvinoafekta mitengo yezvinhu munyika, zvinoafekta inflation munyika, zvinoafekta competitiveness munyika.
Zvii zvamuri kukurudzira pari zvino?
Chatinonyanya kukurudzira ndechekuti nyika hombe dzakaita sana United States of America, wana China, wana Russia, even wana EU kuti vashandise influence dzavo kuti vanga vachikurudzira mabato maviri aya veIsrael neveHamas kuti vanga vachiyananiswa, vanga vachigara pasi votaurirana voyananiswa poitwa an agreement inoita kuti hondo inge ichipera. Nekuti hondo haina chayakanakira, haina munhu wainobhenefita, inoafekta munhu wese whether uri kuAmerica whether uri kuZimbabwe because inoafekta maglobal macroeconomic trends namadevelopments anosanganisira iko kukwira kwezvinhu zvakaita semafuta.
Kukwira kwemafuta uku mungazoona kuchikanganisa zvimwe zvinhu zvipi munyika yeZimbabwe nepasi rose?
Zvinoita kuti muve neinflation munyika, uye nyika dzipawe neyatinoti muecconomic recession, a slowdown in economic activities, tisika tarisi kurasikirwa kwoupenyu kune vanhu vekupalestine nevanhu vekuIsrael. Tinongoramba tichikurudzira kuti pane vanoyananisa mabato maviri aya anga achiwirirana kupedza hondo, nyika muve nerunyararo.